Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu zanasi china gumiguru 27-2016. Kuderera kwemvura mumadhamu eMasvingo kwoita kuti vagari vatyire kupararira kwezvirwere zvemanyoka mudhorobha iri. Governor weReserve Bank of Zimbabwe vanoti hurongwa hwekuparura mabond North mwedzi unouya huri kufamba mberi. Kunyangwe vemabhizimisi vari kuti panoda dzidziso. Nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzozeya mamiriro ezvinhu mumapato ezvematongerwo enyika. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa dambudziko rechirwere chegomarara rezamu mumadzimai iro rinonzi riri kutekeshera munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 1-202-465-0318. Namba dzedu zvakare 1-202-465-0318. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz. Musakanganwe kutifarira pa Facebook pa page redu re VOA Shona nekudzvanya pakanzi like.